Vachitaura pamusangano wevaitani vatapi venhau wekuzeya zviri mubhiri reZimbabwe Media Commission Bill muBulawayo, mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ Valofti Dube vati masangano anomirira vatapi venhau nemamwe anorwira kodzero dzokubudiswa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa akabuda pachena kubazi rezvekufambiswa kwemashoko pane zvaanoda kuti mutemo uyu uve wakaita asi vanoshamisika kuti bhiri iri rakarasa zvimwe zvakakosha zvakaita taurwa nemasangano aya
kana vakuita mutemo uyu weZimbabwe Media Commission Bill ngavadzokere kubva zvinhu zvataura nevanhu kuma outreach meetings ngavaise izvozvo vazi capture like they were said by people ma stakeholder e media akataura zvaunoda kuti zvibude pabhiriri it's not reflected and you simple are saying can you go back and capture zvinhu zvakataura nevanhu
mumwe mutori wenhau ane mukurumbira munyika vatapfuma machakaire avo vanovewo nhengo yebhodhi revmcz vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti vatapi venhau vakwanise kuwana mukana wekuzvitsoropodza pachavo mukuita basa ravo kwete kuti izvi zvive zvinosiyirwa kuhurumende chete
dai paramende nehurumende watambira chichemo chedu chekuti tishandire pamwe chete pasi pechinonzi co-regulation nekuti isu tiri kufara zvikuru nebasa ratiri kuita rekutambira zvichemo zvinobva kuvanhu vanoverenga mapepa vanoteerera maredhiyo vanonge vasina kubatwa zvakanaka munhau kana mune zvinenge zvanyorwa tiri kuona kuti tiri kuona vanhu vakawanda vatiri kubatsira vachigadzirikana nevanenge vakanganisa kuvanyora and izvi zvinosanganisira vakuru vakuru vari muhurumende vamwe vari muparamende saka tinoshuva kuti dai bhiri iri rezmc ratambira chichemo chedu chekuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratiri kuitira iri
vainocent kurwa avo vakamboshanda semupepeti wenhau uye vari nhengo yeprovincial adjudication committee yevmcz muBulawayo vati zvakanakira veruzhinji kuti vatori venhau vakwanise kuzvitsoropodza pachavo vachitiwo vmcz iri kuita basa rakanaka rekuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pane dzimwe nguva kana vatapi venhau ava vachinzi vanenge vatadza kuita basa nemazvo vati nyaya yekuti VMCZ inokwanisa kuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pasina mubhadharo inorerutsira veruzhinji
vanhu vanofanira kunzwisisa kuti mayananisiro edu haana mari inobhadharwa kune munhu anenge akakanganisirwa aiwa pane ruregererano rwavanobvumirirana pachavo mayananisiro edu hamutibhadhari hatina kufanana nemagweta ekuti unonge ufanira kubhadhara mari aiwa chako ngonyora kuti handina kugutsikana nezvakati mayananisiro edu anoenda nemitemo inenge yakaitwa nevaridzi vemanewspaper nevanyori yezvekuti vanonyora sei inonzi code of conduct
taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rekufambiswa kwemashoko vanik mangwana panyaya iyi asi nhare mbozha yavo yange isingabatike nhengo yebato rezanupf vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vakindness paradza vaudza studio 7 kuti vatapi venhau havana chekutyira sezvo Zimbabwe Media Commission Bill risati rave mutemo vaparadza avo vakambovewo mutapi wenhau vati ivo sevamiriri veparamende ibasa ravo kuti vaone kuti mutemo uyu uve unobudisa zvakanakira vatapi venhau pamwe neveruzhinji
takabvumirana kuti tinoda kanzuru inonzi Media Council of Zimbabwe kuti inge irimo mubhiri imomu Media Council of Zimbabwe iyi yozoshanda nechibvumirano chatakati co-regulation nekuti Media Council iyoyi ndo ichaita maconduct nemaethics kuti tione kuti majournalists vanonge vachisenza zvakaita sei saka ndo ichagadzira mastandards emuindustry iyoyi tinoda kuti ingoita zvinoitwawo kumaroya kulaw society kumaroya uko zvinoita kana kunana chiremba vemedical council so ndozvatinoda kuti zviitike muindustry yedu yevatori venhau hatidi kungoti munhu wese wese wokuti kana munhu anonyora kana musocial media akunzi amutori wenhau kwete
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe wemitemo mitatu kusanganisira Freedom of Information Act neCyber Security and Data Protection Bill iri kuvandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai musengi.